Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uze duza nasi china chikumi 29-2017. Vaimbove mutungamiri we Botswana vakuet kete mule masire vano razi kwa mu Botswana mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vachiti varazikirwa neshamwari yavo yepamoyo yanga yasara mudunhu resadak. Mapurisa anokonzeresa tsaona yakuvadzisa vana vechikoro pakati peguta reHarare mutyairi achibva afa ipapo mushure mekunge mapurisa akanda masipaiki pakombi yanga yakatakura vana vechikoro ava. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya zvinoreva kunyuka kuri kuita vanhu vari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na ATM tiri kutarisa dambudziko riri kusangana nemadzimai anorarama neutachiwana hweHIV. Apo pane musangano mukuru uri kuitwa muWashington weHIV AIDS uye uchipindwawo nevanhu vakabva kuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.